Ndiri muno muAmerica ndakambobata-bata nezvekutsvaga ruzivo nekuona futi kuti kumusha handikwanisi kudzokera nemadambudziko ariko ndobva tatanga kutsvaga raramo kuitira mhuri dzedu. Saka ndakamboshandira makambani asi mazuva ano ndakazvimirira ndega.
Makazvimirira mega, zvii zvamuri kuita vamada? Vanhu vangada kuziva kuti murozvi akazvimirira chii chaari kuita?
Ndakazvimiririra ndichiita zvemaproperties. Ndinodhila nemaproperties, saka ndo zvandakazvimirira ndichiita ndiri muno muAmerica.
Vazhinji vanoti mabasa ekuzviitira emaoko aya kana kuti ekuzviriritira wega mabasa anonetsa zvikuru kana uri kunze kwenyika uku. Imi muri kukwanisa sei kurarama?
Ichokwadi iyoyo ndizvinonetsa, asi nekuona tiri munyika dzevamwe mune mikana yakawanda chaizvo kuburikidza nekunge uri munhu anokwanisa kuisa pfungwa dzake pabasa roga roga, uyezve uri munhu unokwanisa kushanda nevanhu vakasiyana siyana. Sezvo nyika yatakagara ino iri yevanhu vakasiyana siyana, ndinoona kuti vanhu vari muno vane mabhizimisi avanoda kunge vachitsvaga vanhu vanoziva zvavanokwanisa kunge vachiita. Mikana yacho yakawandisa, saka ndiyo yakandiita kuti ndinge ndichifarira kunge ndichizvimirira ndega ndichisiya kushandira vamwe vanhu. Zvinhu zvese izvi zvaifanira kunge zvichiitirwa kumusha kwedu, asi nedambudziko racho ravapo iroro tatadza kunge tichiita zvipo zvese zvatinazvo sezvizvarwa zveZimbabwe. Asi mikana iripo pese patiri, asi mikana yakawanda taikwanisa kunge tichiwana kumusha dai kune rusununguko rwacho rwatiri kuchemera kuti dai vakuru vatirangarira vatigadzirira zvinova zvinhu zvatinochema nguva yoga tiri kuno kunze kwenyika kwatiri.
Tichitarisawo munyaya dzezvematongerwo enyika, zvii zvamuri kuitawo imi sechizvarwa cheZimbabwe?
Ini sechizvarwa cheZimbabwe ndichibatanidza nevamwe vakawanda vandakashanda navo nevandinoshanda navo, tiripo pakuchema kwemakore akawanda kubvira 1999 tiri muno muAmerica tichichema kuhurumende yedu kuti tinoda kuti tigare pasi tigadzirise zvunhu zvikunetsa. Asi kuchema kwatinoita tinotorwa kunge vanhu vari kurwisana nehurumende. Izvo kwete, taona kuti zvunhu hazvina kufamba zvakanaka kwenguva yakareba. Takazvitaura kubvira kumakore atakabva kumusha kuma90s. Asi nekuda kwekutadza kubata kana kunge vanhu vachiyanana mukupanana mazano, zvunhu zvatadza kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichitika. Asi tiripo pakuchema kuhurumende yedu yeZimbabwe kuti onai kushungurudzika kwaita vanhu. Saka isu tinoramba tichirakidzira tiri muno iye zvine zvita tiri paNew York paUnited Nations headquarters tichichema kuhurumende yedu yava Mugabe kuti onai kuti tiri pano tiri kuchema pamberi penyu. Hatidi kunge tiri vanhu vanorakidza kuti tapokana nehurumende, asi tinochema pamberi pehurumende kuti onai kutambura kwatiri kuita tiri kunze kwenyika. Tinoda kuti tinge tichishanda tiri munyika medu tichiita mhindu dzakawanda, tine zvipo zvakawanda vana veZimbabwe tiri muno. Saka ticharamba tichirakidzira.
Mune zvimwe here zvirongwa zvamuri kubatawo kumusha kubatsira kusimudzira nyika?
Tine zvirongwa zvakawanda zvatiri kuzama kunge tichiita zvinoburikidza nemuzvikoro matakadzidza kwatiri kuzama kuti titange kubatana. Tiri kutsvagana vari kuona dambudziko riri kumusha, vari kutsvaga kuti tingaita mhindu dzipi dzekubatsira vana vezvikoro, angava makombiuta here, angava mabhuku here. Zvinhu izvozvo zviri muurongwa hwakawanda hwandiri kudedzwa nevanhu vakawanda vandiri kushanda navo kuburikidza chikoro chandakaendawo inini nevamwe vanotindeedzawo kune zvikoro zvavakaenda kuti tinge tichipangana mazano. Asi dambudziko randiri kuona rakakura, vamwe vedu vatinoshanda navo variko kumusha vane dambudziko rokukwanisa kunge vachititaurira kuti mari dzacho even kana mukadzitumidzira dzinonetsa kuwana. Saka zvinhu zvacho kunyange zvazvo tine chido chakawanda, asi madambudziko acho ari kumusha anotisunga mbira dzakondo.